Nasi mangwanani, mifananidzo pamwe chete nemavhidhiyo emota dzehondo dzinodarika makumi maviri dzemauto eZimbabwe National Army dzaonekwa muguta guru renyika, asi mauto eZimbabwe National Army anoti motokari dzechiuto dzaonekwa mumigwagwa yeHarare nhasi dzange dzichishandiswa muchirongwa chekuti mauto agare akagadzirira kana kuti routine exercise uye zvange zvakarongwa kare. Studio 7 yabatana nemutevedzeri wemutauriri weZimbabwe National Army, Lieutenant Colonel Tichafa Mungofa, avo vati veruzhinji vasanetsekane nekuona motokari idzi mumigwagwa.
Kazhinji kacho vanoita maregular exercises. Mota idzo dzivari paexercises, just a normal exercise yavagara vachingoita. I think it should be today and tomorrow. From tomorrow you won't see them again.
Asi vamungofa havana kuzotaura kuti motokari idzi dzinobuda mumakamba adzo kwapera nguva yakareba zvakadini dzichiforeswa. Kuonekwa kwemotokari idzi kwaita kuti vanhu vakawanda vafunge zvegore ra2017 pakatanga kufamba motokari dzechiuto mumigwagwa vachiti vari kukwenenzvera unyanzvi hwavo, asi vakazoguma vapidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Vakawanda vange vasiri kuziva zvanga zvichiitika sezvo kusina mashoko akamboturirwa veruzhinji ane chekuita nekusangana nemotokari dzerudzi urwu mumigwagwa. Zvichitevera kufunga-funga nekutaura-taura kuzhinji kubva muvanhu, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vazoenda padande mutande yeX vakazivisa veruzhinji kuti mauto ange achingodzidzira hawo zvechiuto. Vatendai Ruben Mbofana, vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice, vanoti zvanga zvakanaka kuti veuto vazivise veruzhinji pamusoro pemushandiro wavanga vachida kuita nhasi.
Tiri kuziva kuti zvinonyika haina kugadzikana nezvinhu zviri kuitika muzano PF, saka vanhu vatogara vari kutotya. Saka takazoona kwaakuitika mufananidzo yakadai, ndosaka yamhanya kwese kwese yaakutenderera apa mamilitary drill acho achinzi ari kuitwa murodhi. Hazvipi chimiro chakanaka, saka vanhu vanga vachifanwa kuva vakaziviswa. Uyezve nezviri kuitika munyika izvi ranga ringairi danho rakanaka dai mamilitary drills aitwa kuro kukusina vanhu vanoona.
Gweta amai Jacqueline Sande vatsananguravo pamusoro pezvinoreva mitemo yenyika kana mauto achibuda kuenda kunodzivirira nyika kana kuunza runyararo.
Pamutemo nebumbiro remutemo weZimbabwe, munhu ega ane simba rekuti abudise mauto kuti vave mumigwagwa kana kuti vaite nhau dzehondo kana nedzimwe nyika, mutungamiriri wenyika kana iye asiri aziya kuti mauto abude aende mumugwagwa, zvinoreva kuti inenge yava kuu. Asi kufara-fara kuri kuita vanhu kunoratidza kuti vanhu vane shuwiro yekuti dai mutungamiriri uyu aripo abva, vanhu vari kutambudzika zvakanyanya. Saka chavanenge vaona sechinhu chinogona kuvapa tariro, vanobva vakurumbidza kufara.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLazarus Sauti vanoti kana vachitarisa kusawirirana kunonzi kuri kuitika mubato reZANU PF, hapana utsi hunobuda pasina moto.
Chatisati tanzwisisa ndechekuti ndiani ari kukuchidzira moto wacho ende arida kushandisei moto uyu? Urida kubikiswa sadza here? Urida kugocheswa chibage here? Asi kana takatarisa panyaya dzematongerwo enyika tinoona kuti factionalism iri at its peak muZANU PF.
Asiwo mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vakaratidza kukatyamara pavakabvunzwa nevatori venhau vhiki rapera pamusoro pemakakatanwa anonzi ari kuitika mubato ravo. Vakati havana chavaiziva pamusoro pechikwata chinonzi chiri kutsigira mutungamiri weZANU PF, zvekare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, nechimwe chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Panonzi pano kunetsana muZANU PF panyaya yekuti vaMnangagwa voramba vachitungamira here kana kuti kwete. Ivo mbune vakati vari kusiya muna 2028 sezviri mubumbiro remitemo, asi vamwe vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.